Mhemberero yeBlack History Month muna February munomu inokosha zvikuru uye chinangwa chayo ndechekuti vana vari kuzvarwa nevamwewo vanhu vamamwe marudzi vaone kukosha kuupenyu hwavanhu vatema nekwavakabva.
Dr. Gwekwerere, kupemberera Black History Month kunokosha zvakadini uye nemhaka yei?
Kupemberera Black History Month kunokosha zvikuru nokuti kunoita kuti vana vadade kana kuti vanzwisise kwavakabva vagovawo noruzivo rwokupakurira majenereshen ari kuuya. Uye zvinobatanidza zvizvarwa zvinobva kunyika dzakawanda zvavanhu vatema zvichifara pamwe chete, zvichitamba pamwe chete mitambo, zvichitamba mimhanzi pamwe chete yavanhu vatema inopemberera vanhu vatema. Vamwewo vanenge vachitaridzavo kukosha noumhizha hwavanhu vatema. Kuna vanhu vatemawo vakaumba zvunhu kana kuti vatinoti vakainventa zvunhu zvinoshamisira zviri kushandiswa iko zvino, asi zvinenge zvisingazikanwi vanhu vachingoti pamwe zvakaitwa navachena kana kuti namamwe marudzi. Iyoyi ndiyo nguva inoita kuti vanhu vazvishambadze, saka yakakosha zvikuru Black History Month.
Sei mhemberero iyi ichiitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February?
MuAmerica Black History Month inopembererwa mumwedzi waFebruary, zvichinyanya kucherekedzwa kuti President Abraham Lincoln, vanova ivo vakabatsira kuti slave trade ipere, vakabarwawo mumwedzi waFebruary. Zvakarewo Frederick Douglass, mutungamiriri wechitema, vakabarwawo chi muna February. Ndo vanhu vakanga vari pamberi penhau dzokusumudzirwa kwavanhu vatema uye nokusunungurwa kwavanhu vatema kubva muudzvanyiriri nokumbunyikidzwa senhapwa.
Dr. Gwekwerere, chii chinoitwa mumazuva emhemberero idzi?
Kupemberera tsika namagariro evanhu kana kuti Black History Month, tinoona vanhu vachitaridza zvipfeko zvevanhu vatema, vachitaridza zvidyiwa kana kuti chatingati zvikafu zvinodyiwa navanhu vatema. Vamwewo vanotaridza mitauro yavanhu vatema, vamwe vanotaridzawo mitambo yechinyakare yakabva kunyika dzavanhu vatema, kunyanya yakabva kuAfrica.